Mashoko aya akataurwa nemumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachimwemo Medical Center muHarare. Dr. Chiripanyanga vakati vanhu makumi masere kubva muzana vanodzanisa pfungwa zvakanyanyisa vozoguma vaona sokunge munhu wese asinganzwisise zviri kuvashungurudza. Vakati kune chitsama chevana vadiki vari pasi pemakore 15 vari kusvika pakuzviuraya mushure mekunge vadzanisawo ndangariro zvakanyanyisa.
About 80% yevanhu vese vari kuita masuicide pane some level of depression yaramba inani. Zvatoti munhu wese anokumbira suicide vazhinji vacho 180 vanenge vaita depression. Isoyakinoita depression anenge adzanisa ndangariro ofunga kuti ndazvibatsira sei, oona sekuti zvachabatsirika vanhu handivenga, vanhu vadi kundibatsira, kuti zvina nditore zvangu penyu wangu. Saka depression is one of the major causes of suicide muno muZimbabwe, even globally. Depression is the major cause of suicide. Kune maincidences mashoma evana vari below 15 years vanenge vachiri vana vadika vasati vane zvakawanda zvinowanika mupfungwa, vanoita pfungwa dzinodzama sereki votokomita suicide.
Dr. Chiripanyanga vakaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezvinhu zvavakati zvinoita kuti munhu aite chirwere chedepression.
Kazhinji zvinoitika kana maita depression yatinoti masigns and symptoms edepression. One, munhu anoti akaita kaproblem kadiki katotarisira kuti munhu wese anofanira nemaproblems mulife, anokwa sanga aine capacity, aine kukwanisa kusolva problem yake. Asi kana waita depression, that capacity goes away. Unoti ukasanga nekaproblem kadikidiki, then you fail to solve the problem because waita depression. Ukatadza kusolva problem ya unoramba uchifungisa nezvayo, zvikava kuona sekuti haita solveka, zvikava zvapapoinde yekuti vamwe vanozobva poende kutava suicide out, anenge abuda ndisina chokuraramira because this problem is now too big and the issue is a data problem ichamandiuraya, saka zvina ndizviuraya ndiri. Usually that's the worst complication of depression.
Vakati dambudziko guru riri maererano nechirwere chedepression nderekuti vanhu vazhinji havatoziva kuti vane chirwere ichi.
The biggest problem yatira nedepression ndeyekuti vanhu vanosuffer from depression, one, sekutanga ni vasingazvizive because it's normal kuti ukashaikirwa kana kuti ukarwarirwa kana kuti ukarambwa nemurume kana nemukadzi kana ukasanga nemadambudziko vanosangana nawo mukurarama kuti uite some problem stress nekushushikana mupfungwa zviri very normal. But patinobva taita problem pane time frame yatinotarisira kuti munhu akafirwawo akamboitawo 1 week, 2 weeks, 1 month achichemawo, after that lenge yake should be back to normal. Ukaona kudarika time izvozvo then takutarisa kusundura pamwe wadi vaita depression.
Chiremba ava vakaenderera mberi vachiti vanhurume ndivo vazhinji vanonyanya kuzviuraya kudarika vanhukadzi.
Suicide, tinoti both men and women are prone to suicide almost equally, but pane difference ndepekuti with men kana murume akati ndakuzvisungirira akanyora yatinoti suicide note, andaita depression noti pane zvakinetsa ndauda kuzvisungirira ndada kuzviuraya, havawanzi kupota. Murume ai goes for the worst, kana aine futa anonyatsokunanga panouraya, kana riri banga anozvibaya panouraya, kana kuzvisungirira anotsvaga kure kure kuti hapana anomuwana. Kuzvisungirira kana kuri kuna mushonga anokwanisa kupinda kana mubako, kana kuzvivharira mubano yekuti hapana anopinda, onwa poizeni kuzvihafu. Asi vakadzi havanyanyi kuenda all the way. Most women akanyora tsamba yekuda kuzviuraya anotry, but kazhinji because of the pain, kufa kunorwadza, kana uchina poizeni yaya, kana uchina roga mushonga wemakonzi unovava zvisingaiti, zvekuti kazhinji umwe unozoushipa wozopedza kunwa and you will seek help at times. Saka zvinobatsira. Saka because of that vakadzi vazhinji vanoda kutry kuzviuraya havazozviuraya compared kuvarume. Saka kwakadzi toguma takwana inonzi parasuicide, kuti mhenga aida kuzviuraya but haana kuzofa. Asi kuvarume tinonyanya kuwana suicide, kashoma kuwana varume anoita parasuicide nekuti anoda kuzviuraya wozokundikana.
Vakati chirwere chedepression chiri muchikwata chezvirwere zvepfungwa, nokudaro panogona kuita rusarura kubva kuhama neshamwari zvinokonzera kuti munhu azviuraye.
Rimwe dambudziko ratinoona nenyaya yedepression inyaya yatinoti stigma kana kuti kusarura. Munhu ane chirwere chedepression because no classify under zvirwere zvepfungwa, vanhu vazhinji vanoguma vangomuneglecta vangomuti akadaro. Vamwewo havadokuti varume zvazvo, kana ari mumhuri vanhu vangomubvarira mumba haaendeswa kumachiremba, hazviudze vamwe vanhu vanokwanisa kubatsira. Sazoona bvazva pachengera depression yaichiwedzera ichiwedzera svika munhu yava mazvo chikomita suicide nenyaya yekuti haana kupiwa rubatsiro. Ende vamwe vanofunga kuti munhu ari kuzviitisa kuti atadza neimwe kuenda kubasa, atadza neikugeza, atadza neikudya, ari kuzviitisa. Saka vanhu vanostigmatiza vane depression ende havawani rubatsiro, and because of that kusawana rubatsiro kwavanoita problem inoramba ichita wesi ichita wesi kusvika kumagumazo vazhinji vakudi vakuzviuraya.
Dr. Chiripanyanga vakataura kuti vanhu makumi mashanu kubva muzana muZimbabwe nepasi rose vanorwara nechirwere chedepression.
Vanhu vanorwara nedepression vakawanda. According to my statistics, more than half of the population in some form of depression. But I think you actually have a minor form of depression, that's acute depression. You put in the middle of the show, as I need to be able to remember. Panera Shoma, no, after any other major depression. When I have a chiremba, it's not what you know about 10 months. Whenever I major depression, and it's also a chronic condition. You want to have a depression, Kajinji, no, I'm going to go. Every month or so, to cancel that medication, to try to buy it out every night. But depression, especially when I am major depression, I just feel very tired. I'm not able to travel for a while. So here, since we're on board, since we're on board, since we're canceling, because today we're on the phone with you, you should also be an active participant. No matter how busy we are, no matter how many things we have, no problems we have, and no problems. If we want to start. Then depression is not going to be.
Vanhu vanodarika mamiriyoni zviuru mazana matatu, 300 million, vanonzi vanorwara nedepression, iyo inonzi inokonzera kuremara kana kuzviuraya kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere, 800,000 pasi rose. Nyika yeZimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi, asi tsvagurudzo yakaitwa naDr. Dixon Chibanda inoratidza kuti zvimwe zvezvinhu zvakadomwa sezvinokonzera kufungisisa kana kuti depression inyaya yezvakaitika kuvanhu ava munguva yehondo yakasunungura nyika ino. Zvimwewo zvakadomwa zvinonzi zvinokonzera kufishikana kwepfungwa ihondo yegukura hundi, iyo inonzi yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Mukuru weZimbabwe Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambi. Vakataura neStudio 7 vakati, mhirizhonga inoitika panguva yesarudzo muZimbabwe inokonzerawo chirwere chedepression. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.